Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 31 chikunguru 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Asati awana mukana wokunyanya kutarisa kana kuti kuona nevavo vari kubva kunze kwenyika maInternational Observers. Kuda vane mafungiro avo, vane maonero avo. Asi maonero edu ndeyekuti sarudzo dzedu dzatanga zvakashata. Pamwewo nokufamba kwenguva zvichange zvichijeka.
Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti gwara rave kuonekwa mukugadzirira kwesarudzo rave kuratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka.
Vari kukura vacho vari muANC vanenge vava kuzviona kuti ichokwadi takawarwa usununguko tese, asi ZANU-PF inenge yava kukurudzira kuti nyika yeZimbabwe idzokere kumashure.
Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa muSouth Africa anoshora hurumende nebato reZANU-PF achiti bato iri riri kudzorera Zimbabwe kuchinyakare. Mapato eZANU-PF neCitizens Coalition for Change anoita misangano nevatsigiri vavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti pane zvinhu zvizhinji zvava kutanga kuratidza kuti sarudzo dzegore rino dzichatadza kuitwa nemazvo. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vanoti makore apfuura matare aizopindira munyaya dzesarudzo mushure mekupedzwa kwesarudzo, vachiti asi gore rino matare ndiwo ave kusarudza vanhu vanokwikwidza uye ndiwo ava kurambidza vamwe vanhu kukwikwidza. VaMakoni vanoti patova nedambudziko pamusoro pekuchena kwesarudzo idzi, vachiti pamwe zvinhu zvichachinja mumazuva mashoma asara awa.
Mamiriro esarudzo kusvika pari zvino haasi kufadza, nokuti panguva ino tiri kusangana nezvinhu zvatina kumbobvira tasangana nazvo musarudzo dzenguva dzapfuura dzakaitwa kubva zvandanyanya kushanda munezvesarudzo kubva muma2000. Chokutanga ndechekuti takanga tisingasangana nenyaya dzakawanda dzekuti even kubva kumanomination court tinosangana nenyaya dzinenge chiendeswa kumatare dzakawandisa. Asi gore rino, sarudzo dzegore rino dzasangana nenguva yekuti tiri kuona matare achitora center stage panyaya dzesarudzo, chinova chinhu chisinganyanya kutarisirwa kuti chinoitika sarudzo dzisati dzaitwa. Kazhinji kacho tinoziva kuti matare anonyanya kuuya pamusure mesarudzo pakuitwa maelection petitions, vanhu vachiti aiwa sarudzo hatina kuitwa zvakanaka. Asi maonero atiri kuita nawo anoita sekunge pane zvizhinji zvisina kuitwa zvakanaka election management board yedu ZEC.
SezESNI munoti pamusoro pematambudziko ari kuonekwa neavo vanoda kukwikwidza asi vachitadziswa nematare?
Tatarisa matambudziko akawanika nevavo vaida kukwikwidza. Kazhinji tikanyanya kutarisa zvakaitika kuBuruwayo, tinoona kuti dare reBuruwayo renomination court ranga riri dare diki diki risingakwanisa kuti vanhu vose vada kukwikwidza vanga vari mudare iroro nguva imwe chete. Ndaverenga judgment yakabudida ikoko iri kuratidza kuti dare iroro raingoti vanhu 12 kusvika ku15 ndovaikwanisa chete kunge vari mudare iroro, kureva kuti vamwe vese vaida kukwikwidza vanga vakakamira mumutsara vachitadza kupinda mudare. Asi tozoona dare richitonga kuti aiwa vanhu ivavo vanga vasiri mudare. chinowa chino chino kashika mpaza chinowa chino chino tisiririse nokuti takatarisa bumbiro romutemo rinoti munhu wese anokodzera kukukidza munhu wese anofanira kunge achipwa mukana wakafanira kukukidza asi kana dare ririro ratadza kuti pan courtroom yakafanira yakakura kuti munhu wese akagara imomo uyezve abatsirwe panguva yakatarwa hazvifanira kunge zviri zvinhu zvinofanira kunge zvichira macandidates zvinofanira kunge zviri zvinhu zvokuti iro Ezekiel Moto tatarisana nenyaya yatanga tisina kumbobvira tamboona vanhu vati one day varoda kukwidza saka tadii kuti tiite kuti vanhu vanoda kukwidza vese vanokwanisa kukwidza nokuti izvi ndo zvinotarisirwa nesection 67 yeconstitution yedu
saka tingati pari zvino zvichabuda musarudzo izvi zvinenge zvakachena here kana kuti pato vane dambudziko
panenge patotanga kuita dambudziko nokuti kana vanhu vanofanira vachikwikwidza vachitadza kukwikwidza pamusana pokuti vari kunziwo vanonoka kupinda mudare isu tiiziva kuti dare racho courtroom yacho idoko doko haikwanisa kunge ichiita kuti vese vakwanisa kunge vari panguva imwe cheteyo izvozvo zvinokanganisa sarudzo
ko vekune dzimwe nyika vakauya kuzoita observe maelections achiitwa chii chavari kufunga vachiona zvakadai vadine zvava kungodzokera chavari kutarisa pachii
hasati avana mukana wokunyanya kutarisa kana kuti kuona nevavo vari kubva kunze kwenyika mainternational observers kuda vane mafungiro avo vane maonero avo asi maonero edu ndeyokuti sarudzo dzedu dzatanga zvakashata pamwewo nokufamba kwenguva zvichange zvichijeka nguva ino takatarisira kuchizovo kuti zvichabuda kumatare ekumusoro zvakamira sei nokuti kunzwa kuti avo vakanga vachida kukwidza kubhuruwayo dare rehaicourt rakati havakwanisi kukwidza vatora nyaya yavo vachienda kusupreme court saka tinongotarisirawo kuti iyo vhiki ino supreme court ichaonawo mukana wokuongorora zvanga zvichiitika yotipawo zvainofunga pamusoro pazvo
inini sezesli munotii kumatare edzimosva munotii kuzek munotii kuruzhinji rwevanhu pamusoro penyaya dzesarudzo
musarudzo zvese asati nadzo idzo kurudziro yedu ndeyekuti sarudzo idzi dziitwe pasina mhirizhonga uyezve dziitwe pamutemo saka tinongokurudzira vezek tichikurudzirawo matare edzimosva kuti kapane nyaya dzinoita nezvesarudzo vange vachitarisa nyaya idzodzo pasina divi rakarerekerwa chikumbiro chedu chekuti kana iri zek ngaiite basa rayo nemazvo yakazvimirira iri independent kana ari matare ngaaitewo mabasa avo vakazvimirira vari independent vasina anoambunyikidza siyai matare aite basa ravo
avo vange vari sachigaro vezimbabwe election support network vaandrew makoni vari parunhare kuharare nestudio 7 tichienda pamhepo mibvunzo yatatumira kumutauriri webato rezanup f vatafadzwa mugwadi yanga isati yapindurwa mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change advocate nelson chamisa vakashora mutungamiri wenyika zvekare vari mukuru webato rezanup f vaemarson munangagwa nemaitiro avo ekutadzisa bato retriple c kutsvaga rutsigiro mune zvakanaka uyewo kuda kuita kuti dzimwe nhengo dzebato ravo dzisakwikwidze musarudzo dziri kuuya kuburikidza nekumbunyikidza mashandiro ematare edzimosva tobias mudzingwa akanga ari kumarondera nezuro akauya nenyaya inotevera
Wapinda remkomana?
Vachitaura kuzvuru zvevanhu zvaungana panhandare yerudhaka mumarondera kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro vachamisa vati bato ravo harisi kuzobvuma kuti nhengo dzaro 12 dzekubulawayo dzakanzi nematare hadzichakwanisi kukwikwidza kuva vamiriri veparamende dzitadze kuenderera mberi nekukwikwidza
hatisi kuzobvuma yaanoda kuchiita hatiteheri sadzamutekweka haungatori 12 masits anofanira kukondeswa munangagwa nezanup f haana kumbowina maelections kubva patakaita opposition munyika muno mubulawayo vari kufunga kuti vanogona kunovhoterwa necourt wapinza na mchuli basina kondeswa hatisi kuzopuma zakadaro munuweza anopana kusaruzwa nema citizen munawira nenele
vashora woku tadziswa kwa vasevi ya kasukuere kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Don't eliminate the candidate through the court. Ane mfumo ya kukondesta ene nangi zadeka sukuera kango pinda josi haguti pa number 1 maichota mkoma pa number 2 hapana munu pa number 3 hapana munu pa number 4 kasukuera pa number 5 hapana munu.
Asi vakafano bata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kumashoko muzanu PF vafarai marapira vanoti havapindiri pane zvinenge zvichiitika kumatare. Vachamisa vati kune vakuru vemuzanu PF vakawanda vari kuvabata vachiti vachavavhotera nekuti havasi kufadzwa neutungamiriri wavamunangagwa. Vaendererawo mberi vakati kana vakakunda musarudzo vachaita kuti Zimbabwe ive nyika inoerera huchi nemukaka kungava munyaya dzedzidzo dzeutano dzemaindastiri kana kuti dzezvematongerwo enyika. Mumwe wemugari wemumarondera vada kuzikanwa sekuti Maisandi vati bato rezanu PF rakundikana kutonga nyika naizvozvo ruzhinji runofanira kubvisa bato iri muutongi.
Marosa akangopa mapotozo izvozvo kana vashandi vacho havabati zvakanaka zvikoro zvadhura aatambisa vapinda zvichaemirwa shuka.
Mashoko aya atsinirwa nava Godfrey Karembera vanozikanwa nevazhinji samadzibaba veshanduko vanobva kuguruve.
Musi wa 23 August tinokurudzira munhu wese tingaende kunonovhotera pana President Advocate Wilson Chamisa tibvise nhubu idzi nharadada idzi mbavha mhondi dzatitadzanyika kuenda mberi hatina kwatinoenda kana tichitongwa nemadhara.
Zvakadaro nhasi mutungamiri wezanu PF vaEmerson Mnangagwa vaitawo musangano wavo wanga uine zviuru nezviuru zvevanhu kungai uku kwavaganza vachiti kunyange madhonge akamera nyanga bato ravo harikundwi musarudzo.
It is marching. No one will stop the march of Zambia. We are unstoppable. Zambia will always win.
Vamunangagwa vatiwo kunyange nyika yakatemerwa zvirango vabudirira kugadzirisa upfumi hwenyika. Nyika dzakaita seAmerica dzinoti dzakatemera vamunangagwa mbune zvirango nekutonga nedemo kwete nyika yeZimbabwe. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelegezi Lampoko vange vari kumusangano wezanu PF nhasi. Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaYoungstone Dzikiti vapawo maonero avo pamusoro pekutsvaka rutsigiro kwaitwa nebato reCCC pamwe nerezanu PF.
Ndichitanga kutaura nezvataurwa navachamisa, hapana munhu asiri kuda kuti nyika ino inge ichienda kumberi. Mashoko anogamuchirika kunyanya kune vechidiki nekuti tisu tisatamboona upenyu hwakanaka ndochiuya kune zvataurwa nemukuru wezanu vamunangagwa. Vamunangagwa vangangoti hanzi havasi kumbotaura zvakawanda nekuti mabasa vakabata kubva 2018 kusvika nhasi ndo ari kuzvitaurira pati zvavo. Asi indoona sekunge vamunangagwa vasiri kunyatsotaura chokwadi nekuti kubva pari zvinhu zvose zvavakapromisa vanhu 2018 zvishoma-shoma zvavakangokwanisa kuita.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa muSouth Africa vari kuramba vachishora hurumende yeZimbabwe nebato riri kutonga rezanu PF vachiti bato iri riri kudzorera Zimbabwe kuchinyakare. Mutungamiri weEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vanoshora zviri kuitika muZimbabwe vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanirwa kusimuka nouwandu hwavo zvichivhota kuti zvinhu zvivanakire. Izvi zvinoteverawo mashoko akataurwawo nevaimbova meya weguta reJohannesburg vari mutungamiri webato reAction South Africa vaHerman Mashaba ekuti kana bato ravo rikapinda muparamende richaona kuti vatungamiri veZanu PF havabvumidzwi kupinda muSouth Africa uye mari nezvimwe zvavainazvo muSouth Africa zvigotorwa nehurumende. Tabata nyanzvi mune zveupfumi Dr. Edi Mahembe kuti tinzwe pamusoro penyaya idzi.
Mashoko akataurwa navamashava vanova ivo vaimbova mukuru weguta reSouth Africa vari meya uyezve vari mutungamiriri mukuru webato rinopikisa muSouth Africa reAction SA. Mashoko akati wandei asi kuitira vamwe vanga vasina kumanzwa ndichangodzokorora hangu matatu chete. Rokutangara vakataura vaiti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa vatungamiriri veZanu PF muZimbabwe nenyika dzakada seAmerica, UK neEU.
Vaiti ngazi nambe zilipo zirango zinofumi izozo. Chechi tu, vaiti kana batara wore action SA kakunda musarudzo ziriku ya izo muna 2024 mu South Africa. Iwanu akutipa zaitwa mutemu unoti wakutunga miriwe ZANPF wasa vumizwa kupinda munyika me South Africa. Uye zwa tunga miriwe ZANPF wane ufumi urumuno mu South Africa. Wa ufumu unofaa kubatwa.
Dr. Mayembe, vamashava vanogara vachitauravo pamusoro pekupinda nekubuda kwevabva kure muSouth Africa. Vati vachinja here maonero avo vanoti pamusoro penyaya iyi.
Maonero angu vamashava vanenge vasina kuchinja panyaya yavo yokuti vanoda kuti migration kufambidzana kweSouth Africa nedzimwe nyika kuve kwakanaka. Nokuti pavaka kampena vachida kupinda musarudzo yemakanzuro muna 2021 muno muSouth Africa vaka kampena nenyaya iyo yemigration asi vanyanyanya kuti havadi kuona zvizvarwa kwedzimwe nyika kunyanyanya veZimbabwe vanogara muSouth Africa vasina mapepa yavanoti iyo illegal migrants. Saka izvozvo zvakaita kuti vamashava vadiwe nevanhu vakati wandei ndobva vapowa mavhotsi akati wandei nenyaya iyoyo.
Veruzhinji muSouth Africa vanofungei pamusoro penyaya iyi Dr. Mayembe?
Iyo nyaya yemigration iyo inenge ichanetsa takutarisana ne 2024 elections muno muSouth Africa. Nokuti kana ive tikatarisa kuANC kwacho vatungamiriri veANC kunyanyanya vechidiki vanenge vari kutosupportawo zviri kutaurwa navamashava zvokuti havadi kuona kune dzimwe nyika vanogara vasina mapepa akakwana. Vachiri vechidiki ava vanenge vachitobudawo vari kumapato ECCC dzomuno muSouth Africa vachitopawo rutsigiro. Zvinoreva kuti pane vazhinji vatori muANC vava kuzviona kuti dambudziko riri muZimbabwe harina kukonzerwa neBritain, harina kukonzerwa neAmerica, harina kukonzerwa neMDC, sezvaimbotaura vakuru veZANPF kunyanyanya nguva yavaMugabe.
Chimwe chandingada kuziva ndechekuti chii chave kukonzera kuti vamwe vakuru mune zvematongerwo enyika muSouth Africa varambe vachitaura zvekushora hurumende nebato riri kutonga muZimbabwe.
Zvinenge zvaakubuda pachena kuti dambudziko rakawira Zimbabwe iZANPF. Saka vanenge vakutotaura zvakatonyanya mumapato mavo umu kuti maonero avanoita ndeyekuti huori kana vakatarisa mapepa mazuva ano zviri kubuda kubva kuZimbabwe zvimwe zvataura zveAl Jazeera zvinoratidza kuti kune huori hwaita kuti nyika yeZimbabwe idzokere kumashure. Uyezve kune nyaya dzinobuda futi mumapepa dzokuti pane vanosungirwa nyaya dzematongerwo enyika, vamwe vanotorobwa, vamwe vachiurawa nenyaya dzematongerwo enyika. Saka izvozvo zvinoita kuti vana vamashava ava nevamwe vari muno muSouth Africa vaone kuti dambudziko rawira Zimbabwe iZANPF.
Sekuona kwenyu Dr. Mayembe, izvi zvingakonzerei muSouth Africa?
Kana zvikaramba zvakadaro zvinoreva kuti ZANPF ushamwari hwayo hwayanga inawo neANC ushange huchadzikira huchingodzikira nokuenda mberi, nokuti even vari kukura vacho vari muANC vanenge vava kuzviona kuti ichokwadi takawarwa usununguko tese, asi ZANPF inenge yava kukurudzira kuti nyika yeZimbabwe idzokere kumashure.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi hwekubudirira Dr. Edi Mayembe vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Vachinyora paTwitter pavo, munyori mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti mashoko ekushora ZANPF anobva kuna vamalema nevamwe vavo haana maturo. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewZimbabwe.com, mumiriri wenoti on muparamende Vatemba Mliswa vanozivisa kuti vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika mugore ra2028 vachiti vamunangagwa vari kuita basa rakanaka. Naizvozvo vanoda kuti vatonge kwematemu maviri ivo vagozokwikwidzavo muna 2028. MuNewsday, sangano reUnited Nations World Tourism Organization rikatungamira musangano wecommunication media and tourism training in Africa workshop ku Victoria Falls muna mbudzi munyuzi ya makare banga re African Development Bank rinoti Zimbabwe ndiyo ine hurombo hwakanyanya munyika dzekuchamhembe kweAfrica kunyange hazvo mitengo yezvinhu kana kuti inflation ichatarisirwa kudzika muna 2024. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
ZANU-PF tanoita naye kwese kwese kwaenda ZANU-PF ZANU-PF hapana chiri kukwanisa kuita marodzi akaparara zvese zvizhinji hapana chiri kufamba muno munyika mari reti iri kukwira haisikunzwisisika hapana tanda mugwadi nekwaikotaingoti ZANU-PF ZANU-PF chavari kumboita chii chinoizoti ZANU-PF iri kutonga munyika mokutamburwa vanhu vari kushupika mukomana ngaapinde nyika inake.
Kakata chamisa, chamisa kakata chamisa, donza chamisa oye kakata chamisa oye donza, misa oye kakata chamisa oye donza. Muriko era ukwana joga kande mire. Yanga eri stay weekend yedu, yanga eri stay weekend yenyu mose vashamarari ve Studio 7. Nokukwazi sai mustera mambo Jesu ndichiti twadza sei kunzi 12 ma candidates eBlawai ACCC hasi kukukwikwidza zviburikidza nokuda kwava munangago nokuda kuti vamunangago vapererwa havachina kokutarisa vashaya kuti voita sei zvinova chitibhita kusenzesa makota havachina wavo vamunangagwa chirove veZANU-PF chaiyo hakuchina chavada nokuti vamunangagwa vari kudya nehama dzavo havasi kudya nemunhu wese vachidya nemacitizens saka vamunangagwa vapererwa kushandisa makoti kuvatengera dzimba nokuvapa dzimari vakanga vari kupi 2017 apa pavakapinda vakati kuita izvose izvi handi vakapromisa vachipinda ncha kuita zvese vanhu veZimbabwe havana chavakaita vamunangagwa kana chimwe chinobatika hapana. Zvino vanhu veZimbabwe vari kutambudzika. Vanhu veZimbabwe zvino achangamuka. This is our time now. Musi wa23 zviri kupera. Hamunangagwa mutobva muofisi. Musi wa23 zviri kuvharana. Zvenhu zvokushandisa makosi nekuita sei nekubhadhara makosi inaku zimunaku. Kana Mwari vazarura nzira yavo vazarura.
Iyi nyaya yekudisqualifywa kwema 10 member of parliament. Aspiring member of parliament ve CCC haunondibata zvakanaka. Ko how come Zeki akatora ma nomination papers avo ikava register then kuti yo yachitwa the register in time? How come? Nokuti tarisaika kana iwo ma elections enyika anoitwa once in every 5 years. Achinzi nomination day ngariti only in one day and vanhu vacho achinzi from 10 a.m. to 4 p.m. just those hours idzodzo shoma idzodzo idzo my elections anoitwa once in 5 years. Why zvichipiwa one day? Why is it that time iyo iri limited zvokusvika pakudaro? Ko zvinhu zvakakosha ka zvinhu zvenyika izvi? Alright, if they register those MPs aspiring MPs vachiti varegister in a specified period of time, why is the court disqualifying them? Because kazvakafanana nemunhu apinda mushopu shopu chinovhara na 4, munhu akapinda mushopu na a minute to 4 hazvichakwanisiki kuti mubudise munhu iyeye because shopu haisati yavharwa. You are forced to save that person irrespective of time because munhu apinda mushopu shopu yenyu isati yavhara. Uye kana chiri chokwadi chokunzi kune vamwe 56 days vanhu kumashonaland ikoko vakasubmit papers after 4, those MPs should also be disqualified. Ndo inonzi 50-50 iyoyo ine mari dzavajobi.
PaStudio 7 apo PaStudio 7 mwakaita wani. Aiwa, ndine mufaro pamoyo zvangu kunzwa kasukuwere achichema. Kasukuwere nganyarare ati twetwe zvakaita amai mugabe. Amai mugabe wakanyarara kuti zi kuita sengavako because anoziva kuti ZANU chiororo, ZANU chiororo. Kasukuwere dzikama tsvangiraya aichema achipondwa achisungwa mayuti enyu achiponda vanhu imaona kasukuwere nhasi zvamaitira MDC ndozvamaakuitirwa neZANU maakuchema dzikama kasukuwere. Regai izvozviri ticheme tagara tichichema tingochema nana chamisa vedu ivava nemaana kasukuwere dzikamai kuti twetwe chaiko kutodzikama samai mugabe.
Pa studio 7 muri ya Zimbabwe magadi. Ndiri kuchema. Kwedu kunoku kwapinda mambo Herodi. Chifu ipa akagadzwa mwedzi wapera uyu. Akati munhu umwe na umwe anda chifie abhadhare dhora. Imba nemwe dhora. Tichibvapo pane mari dzaibhadharwa dzekuti wafirwa unobhadhara $5. Izvo zvivakareza kuenda pa 30. Kana uchida pekugara kuti mwana wako awake paside newe unobhadhara $40. Kana waitawo chitakishopu chokuti ubetsereke wonzi bhadhara $100. Zvimwe zvacho zvisingaite. Taido kubvunzwawo kuti zviri pamutemo here. Nokuti vanotitaurira kuti gavhena akati haa imimi munofanirwa kurya vanhu ava. Ndiwo munofanirwa kuripisa nokudidi. Handiti kusveta simba here. Ingaite Zimbabwe here. Tibatsireiwo vanhu vamwari. Kuti nyika yedu ino kuna mambo anotaura kuti vanhu idyai vanhu vabhadharisei zvichingokwidzirwa mari dzatisingazivi kuti ndedzei tibatsireiwo vanhu vezimbabwe tapota
pastudio 7 apo makadini henyu vashamarari nehama dzakateerera ndinotenda chaizvo nezvakaita Munangagwa saka zvichinzi Munangagwa ari kutikambenera tarisei zvaakatuma vanhu vefazi kuti vavhundunyire nyaya yekuti 12 matribles haano kunyoresa in time chinzwai nhamba yaakutaurwa yezanupf yevakanonoko kupinda namapepa kunomination court 56 saka vawanda ndevapi Munangagwa wazivisire mhiripiri mumaziso ena mukomana zvoti kusadzidza kusasumudzire nyika unodo kuita munhu rudziwe wonzi ramba uripozi for 5 years hazvinoitwa namabenzi izvi zvinoitwa namabenzi vapenyu chaivo chaiva vaiti zvakadaro
muchikamu chino tinotarisira zviri kuitika muamerica muchuchisi kwenzvimbo yefulton county mudunhu regeorgia amai fani willis vakazivisa nezuro kuti vapedza basa ravo rekuferefeta mhosva dzakaparwa nevaimbova mutungamiri weamerica vadonald trump amai willis vanoti vachazivisa mhosva dzavari kupomera vatrump musi wa1 gunyana usati wapfuura vatrump vanopomerwa mhosva dzekuedza kupidigura zvakabuda musarudzo mudunhu regeorgia mugore ra2020 apo vatrump vakakundwa navajoe biden sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvake zviri munhau dzanhasi sangano rezimbabwe election support network rinoti gwara rave kuonekwa mukugadzirira zvesarudzo rave kuratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka vamwe vatungamiri vemapato anopikisa musouth africa vari kushora hurumende nebato rezanupf vachiti bato iri riri kudzorera zimbabwe kuchinyakare tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nezvinhu zvakare nhasi apo tichikupazve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko macris gande nenhau dzeisindepele kana muchida kuchitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri kuwashington dc